kwazwai muri Zimbabwe ndinomukamuchira nchongwa chedu chive chidiki chandinokupakurai svondo rega rega ini ndini Mike Hove nhasi muchirongwa tina vaStevens Vanda umwe wevechidiki anorwira kodzero dzevanhu munyika tichikurukura pamusoro pedanho rakatorwa nachiremba rekusadzokera kubasa Vaspanda ndinomukamuchira nchirongwa mukoma zviri kufamba ya
ndinosimba koma wangu tine makati vabeva vatereri
aiwa ndine chivimbo chokuti vateereri vari kufara vachikunzwai paredhiyo neniwo ndikufara kuva nemi pachirongwa ndane nguva yakati rebei tisina kukurukura nemi
chokwadi mukoma tetiripo tetimborwira kodzero dzevanhu muzimbabwe muno
aiwa takunzwai ngatitibatai kanyaya iri muchirongwa nhasi mukoma ana chiremba vanga vaine zvichemo zvavo chekutanga changa chiri chekuti mukuru wesangano raana chiremba vapita mugombei vanga vambotsakatika vana chiremba vakati havasi kudzokera kubasa kusvikira dr mugombei vawanikwa zvekare pavati havasi kuenda kubasa kusvikira hurumende yavapa mari yavarichemera chinapfuura takaona dr mugombei vakawanikwa asi nanhasi vana chiremba vari kuti mapadza pasi hatisi kuenda kubasa panguva iyi kune vanhu vari kufa nenyaya yekuti havasi kuonekwa naana chiremba seumwewo anorwira kodzero dzevanhu munyika muri kuzvitambirawo seizvi
chekutanga tinofanira kutarisa kodzero yana chiremba vana chiremba vanhu vane mhuri dzavanofanira kuchengeta ndizvo chechipiri tinofanira kutarisawo varwere vana chiremba vanofanira kunge vachitsvaga varwere vari kurarama sei iyo unofanira kunge iri tarisiro yehurumende kuti vese vaviri vari kurarama chiremba nemurwere ndizvo saka kana chiremba atadza kuwana mari yekuti aende kubasa anozokwanisa sei kuti anoponesa murwere hatingati vana chiremba vagona basa pakunoratidzira kuti tichada basa nekuti nenyaya yekuti mari yedu ishoma hurumende yaifanira kunge yatanga tasa ana chiremba rivana mari yava yakakwana here izvinotaura kuti murwere awana kodzero yake kuti ararame
asi tichitarisa nyaya yekuratidzira kuri kuitwa naana chiremba tikatarisa basa rekuva chiremba ana chiremba vanotora mhiko yekushanda nemazvo munyaya dzeutano hwevanhu nechirungu tinoti taken oath to save lives asi pari zvino ana chiremba havasi kuzviita vanhu vari kufa nenyaya yekuti ana chiremba vari kuvadzosera kumba tipewo maondero enyu pamusoro peizvozvo
zvakafanana navamunangabva vakatora mhiko vachipinda muofisi but havana kuzozadzikisa mhiko yacho kuti ndichasevha vanhu vezimbabwe vakuseva hiis personal interest instead of taking interest of general zimbabwe andii vana chiremba vane mhuri yekuchengeta vane extended family yekuchengeta and at the same time vane donation to save saka tinofanira kunge tichiona sese ipapo pakadaro chendinambe zvekare vanhuwo venyama vanhuwo vanorarama munyika tichirarama zvinhu zviri paground zvizvinhu zviri pabepa hazvitipindirani saka vanofanira kubhalanisa kwese kubepa nekunyika handiti ka sangatiye zvekutiwo vaseve nyika nguva imwe chete vachisevawo famili yavo
saka zvino sezvo hurumende isina mari yekugadzirisa zvichemo zvemunhu wese ari kuda kuwedzerwa mari yake chii chinofanirwa kuitika kuitira kuti nyaya igadziriswe
hurumende iripo pari zvino ngaingovazhinyita kuti yaseila hapana anovarova nekuti kana hapana anovasunga tima matinda mafeila ndi vakati atinda tafeira everybody come on table votaurana voonesa ndo right what's the way forward for zimbabwe general citizens of zimbabwe ndo zvatikuda pari zvino
hamungati hurumende nayo ari kutora matanho ekugadzirisa nyaya iripo here
tinenge tichitonyeperana ndikati hurumende iripo iri kutora matanho kuti nyika iendere mberi kana rate ichikwira zvisazvamboonekwa pano pasi hakuna kwati tichienda
aiwa takunzwa izvi tinotenda zvikuru vasibanda nekupinda muchirongwa nguva ndiyo yengoti yadyanana saka ndongoti thank you so much nekupinda muchirongwa mungoma
ndinotenda vamaifoni
muri yezimbabwe nguva ndiyo yadyanana nhasi muchirongwa tanga tina vastevens vanda umwewo wevechidiki anorwira kodzero dzevanhu munyika ngatisanganei padandemutande apo patwitter uyezve painstagram @bigmike3bigmyke3 ndiyo username yangu kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzikurukure panapa pachirongwa chedu chive chidiki munokwanisa kundinyorera ipapo muri yezimbabwe nguva yangu ndiyo yapera anokuoneka nemufaro ndini wenyu Mike Hove tosangana nemupechipiri pachirongwa D connection chirongwa chedu cheve chidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana siyana dzinoenderana nevechidiki munyika muri yezimbabwe. Bye-bye.